Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 7 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakasvitswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakasimuka zvakasimba munyika. Nengwe yebato reRepublican Party muAmerica vaKevin McCarthy vanosarudzwa kuve mutauriri weparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rekutarwa kwematunhu rakasvitswa kuparamende nezuro rasimudza mutauro wakanyanya munyika vanhu vachipa maonero avo akasiyana siyana. Vamwe vanoti gwaro iri rakaumbwa neZimbabwe Electoral Commission kuti ringe richitsigira bato riri kutonga reZANU-PF. Gwaro iri rinonziwo zvakare riri kutorera mapato anopikisa mukana wekuti anga achikunda mumatunhu agara achikunda sezvo mamwe matunhu akapatsanurwa. Mumwe wevanhu vane muono uyu mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe. Ngatinzwei vachipa pfungwa dzavo.
Harare South Constituency iripo nhasi iyi. Gwaro iri rekuti ichapwanywa pobuda maconstituency matatu anoti Churu, Hunyani neHarare South. Tinozoona zvekuti Member of Parliament uripo iko zvino ndowezano PF. Saka nharaunda idzi dzava nhatu dzabuda munharaunda imwe dzinenge dziine vatsigiri vezano PF varipo iko zvino. Saka maconstituency apiwa kuzano PF maviri awo. Tikatarisa kune rimwe divi tichaona kuti Citizens Coalition for Change iko zvino ine maconstituents maviri anoti Warren Park neKambuzuma. Gwaro iri riri kuti awo anofanirwa kudzimwa akadzimwa. Zvinoreva kuti aenda kuZANU PF ndo ava kunzi Churu neHunyani. Asi vatsigiri vagara vachingova muHarare South. Saka mune mabuda maconstituents mangani? Matatu.
Sei madaro Dr. Zembe?
Ukribidi hokubatanidza nokupwanya nharaunda huchakanganisa vagari zvikuru vomumadhorobheni. Nokuti tikatora mucherechedzo iwoyo weKambuzuma neWarren Park, zvoreva kuti nzwi ravo tichitarisa vamiririri kunharaunda yekudare reParliament rinenge raderera risisina kusimba. Sezvo richibvutwa kubva kunharaunda idzodzi.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Dai zvichibvira gwaro iri raifanwa kuti risaitiwa. Zviri mariri izvi zvinotounze bope rakanyanya. Hazvisi zvinhu zvakanaka zvachose. Zvaitofanwa kuti gwaro iro riri risabvumidzwa kuti riitwe. Nekuti pane gunun'uno hurusa ichaitika. Hameno tichaona hedu hurukuro dzinenge dzichaitwa mudare reParamendi kana rozokurukurwa nemagumo acho. Asi mamvemve zvinhu hazvina kuitwa zvakanaka izvi.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Asi nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza, vari kuBritain, vanoti aya manyepo kuti gwaro iri riri kutsigira ZANU PF, vachiti bato ravo riri kutochemawo sezviri kuitwa nemamwe mapato asiri kuritambira.
Upenyu hwevanhu vese chinhu chinoratidza kuti pane chinobviswa pauri kana chinowedzerwa hazvifadzi munhu wese. Chekutanga ndechekuti veZANU PF vane nzvimbo dzavari kutonyunyuta zvikuru, vakatokumbira mutungamiri wehurumende, mutungamiri wenyika kuti arambe kutambira bepa remiganhu iri. Chikonzero chavo ndechekuti dzimwe nzvimbo dzaisanganisa Maguta nemaruwa dzakaganhurwa, zvoreva kuti vazhinji vanovhotera ZANU PF vanoendekwa kumaruwa, asi maruwa yakatorwa akaiswa mumaguta. Senzvimbo diki dzakaita seShurugwi, dzakaita seMutoko, pane kunyunyuta kuripo. Saka pabviswa ipapo varipo vasingafari kuti mabvisirei. Asi tikada kuteerera munhu wese, tikati apa hatibvise inovhuyiwa, haivhuyiwe, hakuna kwatingasvika. Hongu dambudziko riripo, kune nzvimbo dzakanyanya kurerekera kunge zvinoita kunge dziri kusarudza munhu mumwe chete. Hakuna basa rakaoma pasi pano sebasa rekuganhura, sebasa rekuenzanisa. Nekuti paunoenzanisa pane pamwe panobviswa zvavanga unazvo pagopiwa vanga vasina, pamwewo panobvisirwa vasina vagosara vasina zvachose.
Saka zvinogadziriswa sei izvi?
Tiri kuona vaZANU PF vakawanda vari kunyunyuta, vamwe vakutodaidzira kuti zeki inenge yatengwa neCCC. Apa tikuona veCCC vari kunyunyuta vachiti zeki ndeye ZANU. Zeki ndo yasara yaapakati iri kungoitwa sukunasai akava akava, madiratirvhange mukukanyiswa mugango ravari remisanganiswa yemapato. Asi chatinoona ndechekuti pakupedzesera zvinofanira kuti zviendeke, zvinofanira kuitwa. Tinofanira kukura, tinofanira kudzidza kutambira zvarongwa nenyanzvi, nekuti hatisi nyanzvi munyaya dzemiganhu. VeZeki ndo vane chikwata chenyanzvi dzinoziva nyaya dzemiganhu.
Vanga vari nhengo yebato reZANU PF, Dr. Simba Mavhaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa anoti ari kuferefeta vhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kunzi nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change vari kurohwa kuMurehwa North nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF munyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Bazi rezveutano rinoti rakagadzirira zvakakwana kurwisana nedenda reCOVID-19 kana rakada kusimuka zvakare sezvave kuitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti nyika ine nhomba dzakakwana uye vashandi vebazi ravo havana kumira kubaya vanhu nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera denda iri. VaMujiri vanotiwo hurongwa hwakaparurwa nebazi ravo kubva musi wa1 zvita kusvika musi wa31 zvita wekukurudzira veruzhinji kubayiwa nhomba wakafamba zvakanaka chose, uye veruzhinji vakabayiwa nhomba munguva iyi. COVID-19 inonzi iri kukwira mune dzimwe nyika dzinosanganisira China neAmerica. Ngatinzwei vaMujiri vachitsanangura.
Tikati zvakafamba zvakanaka, uye pane zvino bazi rehutano atingati mateams avo vari kurachibaya nhomba nekukurudzira kuti vanhu vako. Naizvozvo zvakaitika ine yatingati plan of vaccine doses pari zvino.
Tinoonawo kuti denda reCOVID-19 mune dzimwe nyika riri kunzi riri kusimuka. Ndezvipiwo zviri kuitwa nebazi rezveutano muZimbabwe kuyeuchidza veruzhinji pamwe nekudzivirira denda irori?
Tikatizvo hurumende yedu iri kuita kana kuti putin in place kana kuimplimenta zvatingati kuimplimenta zvinhu zvavari kusimbaradza especially patingati matitling of screening maport of ac zichienderana nebeto COVID-19 yedu inosamariza zvose vekuti vose vashanyi nevanomuno vanofanira kunge vachirayiwa neavo vanoti vahave PCR test done before out if their test is negative. Kwozoita kuri kukurudzirwa mamezures aunoziva yatingati public health and social measures nekuti vanhu vanofanira kudzoka nesipo mumvura inomhanya nekuramba vachiita sanitization nekupfekawo mamaski mucrowded nemua places transport government zvakare iri kuti yatingati kuti strengthening case management kuti mafacilities edu ese ave nemaoxygen supplies mamedicines required for supportive care also identified positivity that required treatment. The hurumende wo iri kuramba vachiita continue yatingati continuity assess monitor mamiriro yatingati town mazuva ose guided by the board and the global data kuti vange vachizokwanisa kureaga time neasi and also size driven adjustments manova response never necessary.
Kuuyawo nyaya yekuti zvikoro zvave kuvhurwa ndo dzimwe nguva dzinonzi dzinopararira denda irori recovid-19 kana utachiwana hwecovid-19 matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu panyaya idzi dzezvikoro.
Bazi rezvikoro nebazi reutare vagara vachihand in glove vaishanda pamwe chete nenyaya yekudzivirira zvirwere zvose zvinenge zvichibata vana. Saka naizvozvo vakaita kusacovid zvakare nekudzokera zvepokuti vana vanofanira kunge vachidi vaifanira kubayiwa vabayiwa here kwozoitawo akati masocial measures aya vachidzidziswa kugeza maoko ekusanitaiza kupfekwa mamaski muzvikoro imomo zvatanga tichingoita kubva ichatanga covid kusvika ezvinezvi although vanhu vanga varelaxa zvavo asi vanhu vari ngorimaindwa kuti vagare vachitarisira izvozvo.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare nestudio 7. Nengwe bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party vaKevin McCarthy vazodomwa kuve mutauriri wedare reparamende reUS House of Representatives mushure mekukundikana kuwana chigaro ichimusarudzo dzinokwana kuita 14 dzavhotwa nenhengo dzedare iri. VaMcCarthy vanomirira California mudare iri uye vazokwanisa kuwana mavhoti anodiwa mukuvhotwa kwaitwa ke15 mambakwedza. Bato ravaMcCarthy ndiro rine nhengo dzakawanda mudare repasi iri dzinosvika 222 kana kuti 222 asi vakanga vasingakwanisi kuwana mavhoti anodiwa anoita 217 nekuda kwekuti dzimwe nhengo 20 dzebato ravo dzakanga dzisingavavhoteri sezvo dzaifunga kuti vakanga vasina kukodzera kutora chigaro ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaburitsa gwaro rekukorokotedza vaMcCarthy vachiti vakagadzirira kushanda nenhengo dzebato reRepublican Party pavanokwanisa uye vavhoti vakaratidza pachena kuti vebato reRepublican Party vakagadzirira kushandawo navo. Asi vanotungamira nhengo dzebato reDemocratic Party mudare reSenate vaChuck Schumer vayambira kuburikidza negwaro ravaburitsa kuti kusarudzwa kwavaMcCarthy kunogona kushusha vanhu vemuAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reEuropean Union rinoti rakatyamadzwa zvichitevera kuurayiwa kwevarume vaviri nehurumende yeIran vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mubuto munguva dzekuratidzira kwakasimudzwa nekushaya kwemumwe mudzimai wechidiki ari muhusungwa.
Thank you.
Makateerera ku Studio 7 tiri mu Washington DC. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namablas mushanganya uye westudio 7
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous mushanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka Tino hurukuro na mufundisi Pastor Rebecca Makai the Sangano Repraise Covenant International Church imo muno muAmerica. Mufundisi Makai mungati tsananguro here kuti mabasa api amuri kubata panyaya yekubatsira madzimai nevanasikana kuZimbabwe nepasi rose.
Tingati tiri kubatsira vana nherera vaya vanenge vakasiiwa nevabereki. Vari kungowanikwa vari mwana mudiki but anenge achitungamirira mhuri pamwe ane 10 years oita tuvana tudiki tumunin'ina tuvanin'ina ende ndiye anenge ari responsible zvese kunosakura kuti awane mari dzechikafu nekuchengeta vana ndo nherera dzatinotarisa idzodzo toona kuti tinovafundisa vari ikoko vatinokumbira kuti vamirewo sevabereki kuona vana ivavo vachinavigira hoshikafu nekuramba vachiona kuti vane kudya vakachengeteka uye kuti havasi kuabhuswa here chimwe chinangwa chedu chatinacho soro peorganization inonzi Mothers Heart mwoyo wamai yatakatanga tichivavarira kuti vana vanenge vasiiwa vaya nevabereki vasavese vosiiwa vana vaya vari vadiki vana ava vari kuwanikwa vachinorima muminda kuti variritire vanin'ina vavo vari kuwanikwa vana ava vachimanikidzwa pavarume mazirume makuru vana ava vari kutambudzika vachida kuti variritire vanin'ina saka ndo vana vatinobatsira ivavo kana tavawana tine vafundisi vatoshanda navo kuZimbabwe vanobatsira vana vakadaro vachivatengera mbatya nekuona kuti vana ava vane chikafu uye kuti vakachengeteka havasi kuabhuswa
mungati muri kuvabatsira sei vana ava
because tinotumira mari tine vanhu South Africa vanoti vigira magrocery nema akati chipei saka tinovatumira mari yedu from here kuenda kusouth africa mbuya nemarori zvinenge zvakatopekwa kugara mahampa zvachoni chikafu vozoenda vanofamba chitendera maplaces avanosvika vanenge vaine maadresses vanofamba vanosvika kuna Mutare vanosvika kuna Nachivhu mafundisi atinavowo vane kamotikaro kavanako kavanongoshandisawo kana vachinge vachikwanisawo kuenda kure vakaita sana muzarabani nekudi kuitira cost yefuel kana vakatakura zvinhu
imi munozoziva sei kuti avo vamunenge mapa rubatsiro urwu vari kuriwana nekuti vazhinji havasi kubatsira nekuti vari kuti ivo mari dzavo dziri kuwanikwa dzisingashandiswe izvo zvavanenge vachida
nemurava kuti tiri maZimbabwe ndika tinouya kumusha tinoona tinotofambawo kana tauya tinotomeka sure kuti tinosvikawo tichiona vana vacho tichiona zviri kuita sei saka kana tauya kuno kutenge tiziya zviriko kumusha uyewo vanhu vanoziva kuti tinewo dzimweni dzenguva tine vanhu vanotibatsirawo kuti tiwanetonga mari idzodzo saka tinotora mapicture nekuti mapicture vanoitawo kuti kana kuine vamwe vanenge vachitibatsirawo kuno vakaonawo mapicture iwayo vanogutsikana kuti basa riri kubatwa saka kana mahamba asvika chikafu chasvika kana dzingava mbatya vanotumirawo mifananidzo uye vanotorawo zvividhiyo zvimavhidhiyo zvidiki diki vachivatendera vana ava kuti vataure kuti zviri kumira sei vari kuenda kuchikoro here kuri kudiwa mari yechikoro here zvakamira sei
zvii zvamungakurudzire imwe mhuri yeZimbabwe
ini ndinofunga kuti kubatana pamwe chete ndochinhu chiri kunyanya kukanganisa mhuri yeZimbabwe mhuri yeZimbabwe inoda kudzidza kubatana madzimai akabatana nune simba mukubata tiri vanhu wekuti togara tichingofungirana ndokudyirwa mari ukangoda mukada kuita project vangu takudyirwa mari takudyirwa mari aiwa batanai toisa zvinhu munzvimbo atina accountability measure yekuti zvinhu zvinenge zvichionekwa kuti zviri kufamba sei, chii chiri kuitika.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vavimbike iwo mukore uno wa2023?
Zviri nyore kana vanhu vachida, but dambudziko ratinaro randiri kutaura kuti tine dambudziko muZimbabwe retonhu rotadza kubatana, nekuti they cannot trust each other. Vari kutadza kuvimbisana kuva vanhu vanovimbikirwa kana kuti tikatumira mari iri kushandiswa zvakanaka. Ende zvechokwadiwo pane uchapupo kuti tumirwewo nevanhu vari kubva kuno kudiaspora kuti zvinhu vanhu vabatsirike, dziri kuabhuswa, dziri kushandiswa zvisiri izvo. Saka zviri kudiscaragewo zvechokwadi, vari kuno vanodiscaragekawo, vari koko kumushawo vakaona zvinhu zvakadarowo vanodiscaragekawo zvakare. Asi vanhu vakakwanisa kubatsirana pamwe chete vachivimbana, zvinhu zvinofamba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tinokupai chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Tichienderera mberi nehurukuro yedu naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin, nhasi tichitaura nezvetsika dzechivanhu dzinoteverwa mudunhu ravo. Todzoka kutsika dzemudunhu renyu, Ishe Nembire. Tinonzwa kuti kana kuchiradzikwa munhu kune divi rinofanakiswa musoro wemufi. Mungatiudza pamusoro penyaya
iyi? Isu tine tsika dzedu nemaradzikiro atinoita munhu kana achinge afa. Machawa vane tsika dzavo dzavanoradzika nadzo munhu kana achinge afa. Mangu munyika maMambo Nembire, munyika yegorekore yemazvezvuru, hakuna munhu anoradzikwa musoro wakatenuka, ungava wakatasa kuchamhembe kana kumavirira kana munhu wese musoro anoradzikwa munyika yaMambo Nembire unotarisa kumabvazuva. Ndokwaunotarisa, ndotsika dzedu, ndomaradzikira atinoita munhu. Uyezve tine nguva yekuti tinoburitsa munhu kuti taakunoviga kana nguva yakwana yegumi nembiri yatingati 12 o'clock. Hapachisina munhu achabuda, tinotozotanga na 2 o'clock. Kana makanyatsozvicherechedza kashoma kunzwa kuti munhu azvarwa nenguva ya 12 o'clock achibuda mudumbu raamai, kashoma zvingangoitika asi hatisandazvinzwa. Izvozvo mucherechedzo tsika dzatinongosvisvitidza kuti hatidi vanhu vanovigwa vakatarisa misoro yavo kumabetero, munhu wese kumabvazuva.
Zvakaita zvakadaro pane zvazvinokanganisa here kana zvazvinonzi zvinoyera? Chii chinoyera pakudaro?
Zvinokanganisa makuna kuna zvinoyera. Itsika yatisina kurudzire zvinotikanganisira zvakawandisa, kunaya kwemvura, maguta, makonye, kusaita zvinhu zvakanaka munyika, mepo, dutu mpengo, zvese izvozvo zvinokanganisa. Vajonga kandemiri handingade kutaura zvakawanda. Tsika dzechishanu, tsika dzedisa dziripo dzinoshanda zvemandorokwati chaizvo dziripo.
Toti munhu atyora mhiko iyoyi, mutongo upi waanorangwa nawo?
Zvinoenderana nenzvimbo nenzvimbo. Kana munhu atyora mhiko iyoyo asi kashoma, nokuti kana nangu mudunhu mutemo uriko ndokuti kana taita rufu, taita ndufu mudunhu rasabhuku, sabhuku ndiye anonongedzera rinda. Kana iyoyo varidzi vemufi vane nzvimbo, vanotaura sabhuku onongedzera. Zvogozivikana kuti aa munhu yanoigwa akadai. Zvingatozongoitika kana anigwa zvatisingazivi. Uyezve mwana mubiki anovigwa mubani munoyerera mvura, munotonhorera, ndomunocherwa guva rake, oiswa muhari, ofushirwa mubani. Ndozvatoita kwedu. Kana munhu achinge atadzawo, tine mirango yakati wandei. Anoita nhenda murambi pamwe yehuku, mbudzi, hwai, zvichingokwirawo zvakadaro. Pamwe unongomutiwo bodo, tsika dzedu madzityora hazvifaniri kudaro. Asi aya haangoenda akadaro. Makuna kuna majonga ajonga kandemiri anotoda nhenda murambi nekuti isisi tine mhondoro nemashipiro edu kwatinozonoturawo kuti muno tite tisionekwe muno maitwa makuna kuna mhondoro dzotichaurira kuti huripwa mahufambisa zvakadini toendesa huripwa ihwohwo kwavari mombe yobayiwa kana mombe yabayiwa ropa raene rinoenda pasi pasi rochururuka pasi somuhacha iyeye uya kumamheru yofushira ropa riye takuita chivanhu chedu tichinomberera kuti nyika iye nemagarikwa ndotsika dzedizvo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire nembiri kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndatenda mukanya, ngatirambei tichitaura tichitwasanudza chivanhu chedu. Aita mukaro, ndinotenda asi zuva ndorakanyanyiso.
Tinotenda Ishe Nembire. Iye zvino totarisa nhau dzemitambo. Musika wekutanga wekutsvaka vatambi vatsva uri kuenderera mberi muzvikwata zvenhabvu. Ngatinzwei Michael Kariati achitipa nyaya iyi.
Musika uyu watanga wakatonhora sezvo zvikwata zvishoma shoma zviri izvo zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva pasina manyukunyuku aiveko mwaka wapera. Kunyange Caps United iyo yakaita mukurumbira nekutenga vatambi vatsva gumi nevasere gore rimwe chete haisi kuvhunduka zvakanyanya pari zvino. Nguva ino makepekepe inoti yatora chete God knows murwira oyo akasiyiswa basa kuDynamos musi wa31/2022. Mukuru weCaps United vafara ijere vanoti vatambi vese vachauya kuma Green Machine vanofarira kuziva kuti kutambira chikwata chine mberi ichi kunorevei.
Pressure iri panamba ma1 because ya dining ichachitura kukurova here ndazida kukurova Dynamos ida kukurova haide ndazida kukurova ida kumukira pamuri ipapo kana ka team kangobva division kanga kuti Caps United kanga kuti achisvutya. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Vajere vakapedza gore rese ra2022 vachichema-chema apo vatambi vavo vaimbura mwabasa nenyaya dzemihoro yavo mugore rimwe chete iro chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Asi muteveri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino Caps United yakabaka moto mushure meugadzirisa dambudziko ravo remari.
Gore rino ritagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chai.
Pari zvino Dynamos, Manika Diamonds neShesham ndizvo zvikwata chete zviri kundengendesa musika nekukumba vatambi kubva zvakavhurwa musika musi wa1 gore rino. Shesham iri kuda kudzivirira njodzi iri kusangana nezvikwata zvakawanda zviri kubva kuDivision 1 zvodzokera ikoko mwaka iwoyo nekukundikana muPremier Soccer League. Mwaka wapera Wawa, Tenax neBlue City idzo dzaive dzichangobva kuDivision 1 dzakakundikana muPSL ndokudzokera zvekare kuDivision 1. Nekudaro murayiridzi weShesham John Nyikadzino awedzera vamwe vatambi gumi pane avo vakamubatsira kupinda muPSL aine chivimbo chekurarama kwemakore akawanda munhabvu yepamusorosoro iyi. Vamwe vevatambi ava atora kuzvikwata zvemuPSL kusanganisira Parkington Mujau kubva kuZPC Kariba, Future Sibanda kubva kuHighlanders, Shona Macheka naDiego Makurumidze kubva kuCaps United. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti zvikwata zvinofanira kungwarira kungokumba-kumba vatambi vakawandisa.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination zvinokanganisa rhythm yebhora.
Simba Bhora iyo yakapindawo muPSL pamwe chete neShesham iri kutora vatambi vashoma nevashoma isingatarisire shanduko yakakurisa kuchikwata ichi. Mushure mekuraura talent chawapiwa, Simba Bhora yatengawo zvekare iyo nyoni kubva kuCaps United. Simba Bhora ine murairi.
Tinotenda Kariati, mutoro wedu wenhau dzemitambo ari muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu rakasviswa kuparamende nezuro yosimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo namhlanje kungumgqibelo mhla ka 7 kuzibandlela 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulodlakela osoluqhamuke eMurewa namuhla.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF njalo ekhokhelwa nguMnangagwa utshengisa nje okusegcekeni ukuthi kanani nokubamba indaba zikaZulu kahle njalo kanani nokuthi abambe kahle amalungelo kaZulu.
Kubhubhe umuntu oyedwa kwadilika izikolo lemizi kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngolwesithathu emawaza eGwanda South njalo kulowesilisa othethwe umfula.
EGwanda South kuward 12 kulomonakalo khona ngale izifula zigcwalile kwaba lo baba umuntu osekhulile oleminyaka engafika kubo 80 osuke walingeka wangena umfula ugcwele wathathwa ngamanzi ubaba lo ushonile.
Sizalithulela eziphathelane labesifazana, umculo, lezinye kuwonalo umsakazo wenu weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulodlakela osoluqhamuke eMurewa namuhla njalo lethesa eleZANU-PF umlandu wokubangela lobu ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yakhe yeTwitter namuhla. Ukhuthaze amapholisa ukuthi adingisise ngalolu daba. Wengeze wathi ibandla leZANU-PF liyesaba ukuthi le-CCC selithola usekelo oluningi emaphandleni. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngalolu daba, lanxa zihlezi zilandula ukuthi ibandla elibusayo libangela udlakela. Iningi lithi umnyaka ka-2022 ubone ukukhuphuka kwezehlakalo zokuhlukuluzwa kwalabo abalwela amalungelo oluntu ndawonye lalabo abakumabandla aphikisayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Udlakela lolu lukhuphuke kakhulu ngesikhathi sama-by-elections ngombimbitho lapho okubulewe khona umnumzana Mboneni Ncube webandla le-CCC ngemva kodlakela olwaqhamuka embizo eKwekwe luphinde lwasabalala kakhulu endaweni zemaphandleni lapho lwalungavamanga khona ibandla leZANU-PF livimba khona amanye amabandla aphikisayo ukuba akhankasele ukuthola usekelo kukhetho. Ingcishi kwezombusazwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuba udlakela olube khona kumnyaka ka-2022 luzaba njani ngomnyaka ozayo lapho ilizwe lizaqhuba ukhetho. Ingcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust, umnumzana William Banda, ngomunye oveze ukwethuselwa kwakhe ludlakela lolu esithi uhulumende weZimbabwe kumele adinge indlela zokuluvimba.
Into ekhona ukuthi njengethina njengesizwe seZimbabwe siqakathekisa ukuthula kakhulu, sithi ebantwini abasema-communities, please ngiyacela siqakathekise ukuthula njengoba siya kuma-elections lapho. Besicela ukuthi ungabi le ngxabano ekhona ama-parties wonke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Fefenyoni uthi udlakela lwalonyaka belusethusa lumkhumbuza olomnyaka ka-2008.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF njalo ekhokhelwa nguMnangagwa utshengisa nje okusegcekeni ukuthi kanani nokubamba indaba zikaZulu kahle njalo kanani nokuthi abambe kahle amalungelo kaZulu, ama rights ethu njengabantwana bese sibengisa nje ukuthi hayi uhulumende osibuyisele ukuthi ancindezele uZulu.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalena Mafa uthi ibandla leZANU-PF yilo elibangela udlakela elizweni.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla ngabalani lodlakela oluselizweni.
Thina kwebandla lezani PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana.
Lokhu kusekelwe lilunga lezani PF kugajalwa abatsha umnumzana Admire Maskati yena othi umnyaka ka-2023 uzawa lokhetho olokuthula ngoba ibandla lakhe liqhakathekisa ukuthula.
Thi nxa kulokubambana ukusebenza ndawonye kulula, nxa lidonsa kanye kanye ukusebenza ndawonye kuba lula, nxa lihamba ngoluhlu linye izinto ziba lula ekusebenzeni kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi kumele ibandla lezanupf liguqule umkhuba walo esithi uZulu kumele abhalise ukuvota ngobunengi.
And bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota, njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi zokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo ukhetho lolu begcine bengena bodwa.
Umnumzana Witness Dube owebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kube lokukhumisana umlotha phakathi kwebandla elibusayo laba mabandla aphikisayo ukuze udaba lodlakela lokuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo kulungisiswe.
Nxa singazange sibe lengxoxo ezimayelana lokuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, akusoze kube lokhetho oluzaba lempumela enhle. Nxa singabanga lokhetho olulempumela enhle, kutsho ukuthi into ziyabe ziyaqhubeka zinjengoba zinje.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza abezombusazwe kanye labantu makhaza ukuthi bekhankase ngokuthula phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, amabandla aphikisayo athi abasekeli babo bayethuselwa ngamalunga ebandla lakhe eleZANU-PF. Kunyanga ezedluleyo kube lezehlakalo zodlakela endaweni eziningi zemaphandleni ezigoqela eMatobo, Insiza, eMathebeleni South, leMaswingo, lapho kutshaye khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela kanye lokwethuselwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa bekugxile kwezinye izigaba zeMashonaland lungavamanga kwezinye izigaba. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela.
Kubhubhe umuntu oyedwa kwadilika izikolo lemizi kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngolwesithathu eMawaza eGwanda South, njalo kulowesilisa othethwe ngumfula. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi zeMawaza zisele zikhuza emhlolo kulandela ukugalula komunye wesilisa obele minyaka efika phosa amatshumi esishiyagalombili obezama ukuchapha umfula umlenje kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngolwesithathu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti osiqindi seGwanda njalo ngumgcini isihlalo wekomiti ehlenga uzulu engozini e-Civil Protection Unit umnumzana Thulani Moyo uthi leli zulu lidala umonakalo omkhulu.
EGwanda South kuwadi 12 kulomonakalo khona ngale izifula zigcwalile, kwaba lo baba umuntu osekhulile oleminyaka engafika kubo 80 osuke walingeka wangena umfula ugcwele wathathwa ngamanzi, ubaba lo ushonile.
Uthi njalo esimbumbumbu eGwanda North ezinye izakhamizi sele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu ngolwesithathu, njalo kukhuthaza uzulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sezulu.
E-Ward 7 esimbumbumbu ngale kule mizi embalwa ebaliswayo ukubana idilikile ngenxa yezulu. Umonakalo lo mubi sibili, siyakhuthaza kakhulu uzulu ukubana abe sezindlini ngesikhathi izulu lisina, njalo kungabi lo muntu olokothayo angene emfuleni olamanzi, lokho kungasidalela kakhulu izingozi.
Ukhansila wemathiya kwathu ematshetsheni umnumzana Stanford Nkala uthi kazi ukuthi abafundi bazaqonda ngaphi lapho izikolo zivulwa ngomvulo ngoba uphahla lwesikolo seMathiya Primary luthethwa ngumoya.
Umonakala ube mkhulu sibili ngoba izulu lakhona libuye lilo moya omkhulu laphephula ama-blocks angu-2 ama-classroom blocks angu-2 awe-Machia Primary School. Okutsho ukuthi asazi-ke njengoba izikolo zivula ukuthi abantwana baza kube bengaphi ngoba lesikolo sokhona ama-class malutshwana ke. Kule nizi layo ethethiweyo engafika u-10-12 moya khona dukhipha amazenge uphephula lo tshani okutsho ukuthi kulabantu abaphandle nje ngikhuluma senzenjeba lisina.
Umnumzana Ranganayi Spanda ongumqondisi weGwanda Rural District Council uthi laloba kuza kuba lokuphazamiseka kwezifundo bazenza konke okusemandleni abo ukuze abafundi bengalahlekelwa isikhathi sokufunda.
Kuzaba le disruption kakhulu emachiya lapho okuthethwe khona iroof yama classroom block, but imizamo ikhona ukuthi kuzame ukuncediswa isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bathole i-shelter efaneleyo sebebuyela eklasini abo ukuthi baqalise ithemu elandelayo.
Ngaphandle kwesikolo semachiya, abesikolo seKafusi High eKwanda South labo bakhala izimathonsi ngemva kokuba umbane utshaye indlu yabo yokufundela izifundo zesayensi. Lo monakalo uza ngesikhathi izanuso zomumo omkhathi sezixwayise uzulu ukuthi uza kuba lezulu elikhulu kulimpelaviki, kungakho kufanele athathe amanyathelo okuzivikela engozini yezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemachiya eMatshetsheni, ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngokuphathelane labesifazana. Njalo emela inkayi North edale lephalamende engowebandla leZANU-PF, yena okhuthaza ukuthi abesifazane basungule amabhizinisi bephathiswa isikhwama sikahulumente. Asizweni echasisa ngalolu daba kanye lokunye okungaphathisa abesifazane.
Siyalibingelela mahlaba ezulu, September umnyaka ka-2023 uzaba ngumnyaka omuhle ikakhulu kubomama. Omama ngabantu abasebenza nzima emagumeni abo laseziqintini zabo, kodwa bese bekhinwa yizinto thize ezibenza babuyele emuva. Okokuqala, abaningi bakhona bathwele kanzima balenswelo zokuthi bangabamba ngapi ukwenzela ukuthi baphumelele, ngoba ubuya ngasihlobo abuqedwa ngokuhamba ucela, buqedwa ngokuzisebenzela. Abanye omama bayazisebenzela base besithi ngqe bephelelwa ukuthi kuyini engingakuxhuma la kungenze ngifike laphana. Iministry yami-ke iyancedisa omama ngezimali. Besicela ukuthi omama lingaze lesaba, lingaze lakhineka. Lapha ewodini yakho kukhona umuntu we-Ministry of Women Affairs. Hamba kubo uyobatshela ukuthi kuyini ofuna ukukwenza. Njalo kulezimali ezinjengeze Community Development Fund, the Women's Community Fund, i-Women's Bank, lesimetiko. Bese bekuncedisa ke ukuthi ungazithola njani lezo zimali. Abaningi bethu sihlobo siyasithi singehluleka kanye sibe sesibuyele emuva. Imali le ngeyenu ifakwe ngupresident ithi Mnangagwa for you, lilungelo lakho. Hlangana nini ke libe ngomama, libe babili, libe bathathu, libe bahlanu, lihambe lifake iproject yenu. Lingaze libone ukuthi akusebenzi kumbe kabalincedisi kuhle, qansanini liye phezulu. Lokungifonela mina mathupha lingamfonela, ngoba yikho engakukhatshelwayo ukuncedisa omama. Ende kangaze ngehluleke lapha engithintwa khona kuthi wemama la kuyehlula. Siyasibambisane nje makhosikazi kuthi quphu, asenzenini u-2023 abe ngumnyaka lapha esiba ngabasuphuni khona abenhlupheko sisuphune ubuyanga, sisuphune njalo zonke izinto ezidonselo mama emuva.
Ungasichasisela ukuthi ugatsha lwakho luthini ngekusasa yabantwana?
Namhlanje ngithanda ukuthi ngiqonqosele ukuthi isizwe kasakhiwa ngumama yedwa, kasakhiwa njalo ngubaba yedwa. Uma sifuna isizwe sakithi siqhubeke sisakhiwa, asakheni abantwana amafana lamankazana ndawonye. Abafana abaningi sebe semabhawa, sebe sema growth point, bebhema izidakamiswa, benatha okudakayo. Asibancediseni abantwana bethu ukuthi babuyele emakhaya, babuyele esibayeni, bakheke, benzele ukuthi babe ngobaba qotho abakusaza. Obaba balezibindi, obaba balesimilo, obaba balozwelo, obaba bahlonipha mama, obaba basebenza kuhle lo muntu wonke esigabeni. Ngoba singabayekela besemabhawa, yibo abazaqhubeka behlwangula abantwana, yibo abazaqhubeka njalo bediliza isizwe. Asibakhe ndawonye abantwabethu, umntwana oyinkazana lo mntwana ongumfana, ukwenzela ukuthi kusasa bathathane phela bakhe imizi yabo eqinileyo, imizi eyakha isizwe. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngeziphathelane labesifazane njalo emela inkayino edalele ephalamente engoyebandla lezanupf. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, nizwe ukuthi siliphathelene obutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC. Okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba? Sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalonyaka. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalonyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi se-PSL?
Ngibona isizini leyi bekuyisizini esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo besesihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu 6 ubana isizini iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokho nge 61 points, kuthi ukuthi phambi kwechickenini nge 10 points. Yona ichickenini siyenelisile ukuthi ibuyele ku number 2. Kuzothi Dynamo yona ke iku number 3 nge 50 points. Kuzothi Islanders iku number 4 yona ile 45 points. Yizo ke lezi ezihambela phezulu. Kuzokuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingemtare. Yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyo ezaqhubela phambili ithathe lesi isicoco seKasilaga Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyenelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi uBrian Muza weChicken Inn laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi uLionel Chikuwa weHighlanders yena ule 10 labo yibuke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma-goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili, sizabona ke ukubana kuyona le mpela viki FC Platinum izadlala njani leqembu leHighlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu leHighlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha. Kodwa kukhanya kungani kuyehlula. Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu leHighlanders abaningi bebekhangelele ukubana lenze kakuhle ngokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeshi omusha ovela emazweni, kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu leHighlanders. Njalo umqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokho abakuthi ngesilungu consistency, kodwa uzamile kakhulu. Sizananzelela ukubana ukakathi sinqontshwe kanye kuphela, ngakho ke singathi uzamile, mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana bemhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele Dynamos lona ke belisenza kakuhle, kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona, yikho okusuke kwalihlupa kakhulu, kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum. Kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo mabili iHighlanders le Dynamos abadlali abalohlonzi abanjengalabo ababelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana beluyise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league. Okwakhathesi okukhanya engathi uNorman Mabheza kanye le FC Platinum basibambile njalo abafuni ukubana siphunyuke kibo lokho. Yikho-ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yonale esikiyo eCasilaga Premier Soccer League.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo neviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu namuhla. Silomhlabeleli werumba odabuka eCholocho uMagwaba and the Pioneers bephethe isingli yabo entsha.
Kwaba leqembu lakhe lamapioneers sebe lamadlalade agcweleyo amabili kanye lamasingle amabili njalo. Le abasanda kwethula ithi insimu engelathango. Nangu uMagwaba echasisa
ingoma le imumethe umbiko wejaha elingathandanga ukuzwa izixwayiso kumbe izifundiso zikababa walo lahlanyiswa luthando kumbe lakhokhelwa luthando lakhonza kakhulu abakibo kankosikazi walo ukudlula abazali abakhulise lona. Kanjalo ke uhlangana nezingqinamba uma eselandele leyo ndlela.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bakuthola njani?
uMagwaba utholakala enambeni ezithi +27 81 328 5906.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Abalandeli ngidlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kulabo abawesekayo umculo wami ngokweqiniso. Ngiphinde futhi ke ngibathembise ukuthi ngomhla ka 7 February ngizobe futhi ngikhiphe isingili elandelayo ezabe ithinta i-gender based violence GBV. Ngizobe ngingangedwa, ngizobe ngihamba nomfana wami uGrayton Chuma ocula kuDupute Warriors.
Mhlazi.
Umfaso ngenamthetho kahlukana nensime ngenathabo.
Oba kabiyelwa.
Umfaso ngenamthetho kahlukana nensime ngenathabo.
Oba kabiyelwa.
Umfaso ngenamthetho kahlukana nezivuko. Umfaso ngenamthetho imfanisa nedonge ngene masini. Ingene ngesikali thina soja majoko ifaka lisikhonya. Umfaso lichamanya imfanisa nedonge ngene masini. Ingene ngesikali thina soja majoko ifaka lisikhonya.
Abayakhala bafana basekhaya umthunzi madoda. Bathi hayi into zabo mama nesimani ya.
Cholocho umagwaba in the pioneers obexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 yena phela ule singli enja
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC